Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vasikala ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese. Igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa. Semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara, vachigara vachirumwa nemosquito, kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadiki diki, kuchigara kuine rima nguva zhinji pavanogara, vachigara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu. Asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma kudaro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma, saka vacharamba vachishinga.
Zvii zvavari kuda kuti vana vezimbabwe vavaitire panguva iyo ino? Ya, vari muusungwa.
Vari kukumbira vana vezimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity, vanonamata vachivanamatira, vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure, vanopa diplomatic pressure vachipawo diplomatic pressure, chero kwavari kwose. Vasikala vari kurambwa vachitenda, vaivese vari kurambwa vachimira navo panguva yakaoma kudai. Asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda, havari grete kuti vakarwira Mo Blessing Ali uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya. Saka vari kungoramba vachiti vana vezimbabwe ngatirambe tichikanyira pamwe chete, tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane hurongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro pehurongwa ihwohwu hwemaambasada?
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese murijen muno, kuNamibia semuenzaniso takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobhiliza macitizens emunamibia neemuzimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yenamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude. Ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemurijen. Saka tikufara nevanhu vatakaita maapointments avo vatotsvaka kuapply pressure vari ikoko, tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure parezimu yemuharare.
Imi muri kumira saani panyaya iyoyi yavasikala?
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer weFree Jobs Gala campaign. Saka kampeni ndo yatiri kuorganiza, tichiseta mastructures nyika yese. Tiri kufara neprogress yataisa kuconstituta 50 member council yedu ine 5 representatives in each and every province. Tichazenge tichizoiziisa hedu nekufamba kwenguva. Saka mishikwa navasikala kuti tianaunze asi icouncil yatatowo padhuze kupedza kuconstituta kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwavajobs.